kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vakanyevenutsa zvinhu muna kurume gore rino mabhodha enyika akaramba akavharwa senzira yekudzivirira kuparira kwedenda recovid-19 asi kuvharwa kwemabhodha uku kuri kuita kuti vanamuzi nabhizinesi muguta refrancis town botswana pamwe chete nezvizvarwa zvezimbabwe zvinorarama nekutenga nekutengesa kwenyika dzakatenderedza zimbabwe kana kuti vacross border traders vaomerwe neupenyu nokudaro vanamuzvina business ava pamwe chete nevanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu vakumbira hurumende yezimbabwe kuti ivhure mabhodha sezvo zororo rekrisimusi roswedera mumwe muzvina business vateomo dzobo avo vane chitoro chinotengesa midziyo yakasiyana siyana muguta refrancis town vanoti vatengi vavo vazhinji vanhu vanobva kuzimbabwe
ndinofunga kuti nguva yakwana izvozvo kuti mabhodha achivhurwa nekuti zvinobatsira nyika yezimbabwe uye nebotswana kune zvakawanda zvekuti vana vane zimbabwe vanozvida muno mubotswana but vari kuzvishaya nenyaya yekuti mabhodha akavhara kana pari pabhizinesi
vanoti uwandu hwevanhu vachiri kubatwa nedenda recovid-19 munyika zhinji waderera kwazvo vaenderera mberi vachiti hurumende yebotswana yakavhurira vanhu kubva muna gunyana izvo zvinoratidza kuti denda recovid-19 rave pasi
zvinenge zvadzikira urwere hunenge vakwanisa kukontrora nekuti vanhu vazhinji sofa vavhaccinetwa and maawareness aitwa akawanda vanhu vari kuzvidzivirira through mamaski nekusanitize saka vanhu vaane ruzivo rwakanyanya necovid vanhu vakukwanisa kuti vazvidzivirire tikada kutarisa manhambes evanhu vari affected izvozvi anenge atizvikirei
mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanotenga nekutengesa rezimbabwe international cross border traders vadenis juru vanoti kuvharwa kwemabhodha kuri kuita kuti vanhu vanhongesvosve nemuromo
zvakaoma zvikuru sazvokuti vamwe vakatosiya havachisiri macross border traders vamwe vakatoenda kumusha vakutorima paseri pedzimba sevanhu vanenge vasitori nominda futi vazhinji vacho saka aiwa nhamo ine macross border traders yakaoma uyezve zvakonzeresa kuti vanhu vange vachiwana zvinhu zvakachipa ruzhinji rwezimbabwe kuburikidza nemacross border traders vakange nhamo vatambura zvakanyanyisa nepamusava pekuti vanga vava kungowana zvinhu kuzvitoro zvikuru chete zvinove zvinodhura saka vanhu vatambura zvisingaite vana vazhinji vabuda muzvikoro vanhu vashayika muzvipatara nepamusava pekuti vabereki kana vanose variritira necross border trading vanga vasitokwanisa kuzviita saka vanhu vatambura zvakanyanyisa kurinyiwa mapasipots vanhu vatadza kurinyiwa mapasipots vakadya mari dzecapital saka hainova hakuna kana order zvibatsina kumira musi
vajuru vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kuurayiwa nedenda recovid-19 wadzikira zvikuru munyika dzinoti zimbabwe botswana south africa nedzimwe dzakatenderedza zimbabwe
zimbabwe vanofanira kuvhurira vanhu mabhodha sanike zvinezvi kusina kana covid pasi number of vakavhaccinatewa yakakwira iri fatality rate iri low infection rate is very very low so government inofanira kuti ivhure mabhodha and then ichimonita measures
nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti kwakabatwa vanhu makumi mana vaine denda recovid-19 uye vanhu vana chete ndivo vakafa zimbabwe ine tarisiro yekubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 50% mukupera kwemwedzi unouya zimbabwe yabaya vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 549 million mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu vabayiwa nhomba yekutanga kuchiti mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu vava na nhomba mbiri studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vanga vasingakwanisi kudara mibvunzo parunhare ndokukumbira kuti vatumirwe mibvunzo padande mutande rewhatsapp asi vanga vasati vapindura mibvunzo atavatumira kusvika ataenda pamhepo
ndokuti ndanzwa nekumisikotwa nditumirei mameseji enyu ndopindurai
asi nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji uye vari chiremba panyangagorefa hospital mufrancis town mubotswana vagodfrey muzavadzi vanoti vanhu havafaniri kumhanyira kumedza kutsenga vachada ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo.